Pane damba refu idzva here rauri kubika uye rinobuda rini?
Ya, pane damba refu idzva rinonzi Gwenyambira Murudo, riri kubuda next week.
Sei damba refu iri richinzi Gwenyambira Murudo?
Ya, damba refu rinonzi Gwenyambira Murudo because masongo ari paalbum iri akawanda ndeerudo. It's a way yekungo spice out album kungoti shingonya kwaita.
Saka tichitarisa musambo wavaiimba, uchirikungoimba musambo umwe chete here uyu nekuti vana Gwenyambira panenge pakuridzwa mbira kapi?
No, ndakachinja from urban grooves to afro jazz. Ndakachinja to live music. Saka musambo watisiyane.
Chikonzero chei chekumbochinja musambo?
Like kukura music industry.
Saka zvinhu zvese zvapo zvekuti vanhu vanofanira kunge vachitarisira damba refu iri svondo rinoi?
Aiwa, zvinhu zvese zvavepo. So next week album rinenge richibuda.
Pane dzimbo dzakaita sei? Ungatipe here imwe muenzaniso yedzimbo dziripo?
Paalbum pane 9 songs. Pane song inonzi Ndini Ndine Rudo, ikungoratidza kuti rudo panapa ndoparuri. Then there's a song inonzi Mambo Wemoyo Wangu, inenge ichingotaura about love, kuudza munhu kuti handiwe chaiye chaiye, ndiwe wangu. And then pane song inonzi Munhukadzi, inoratidza kukosha kwevanhukadzi. Then pane song inonzi Ndoenda, Gender Against Women Abuse. Ndo masongs mama ndingataura nezvawari paalbum.
Pane vamwe vaimbi here vavakaimba navo padamba refu iri?
Damba refu iri ndakariita ndega vese. Handina munhu wandakambofeature.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ah, tinokutendaiwo. Thank you.
Thank you. mazito chuzo chako ndo uona kino taza kurara ndijifunga siwe kungo para mazito chuzo chako ndo uona day zai bira ku day zai kona day tosa wonguwa day zai bira ku day zai kona day kuza ndo kuda basi pembura pamsoro pemakore tichange tiri tose kumaweza nyemba kushamembe rudo rangu ruzere kasarura kadea dea ane ndoro chena kasarura kadea dea anandi bata za kana kisa oh. Diwa Sayare mukanwa